Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2704 vafa vari makumi matatu nevatanhatu. Mahofisi akawanda ovharwa muguta reHarare zvichitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere cheCovid-19.
Kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa, vari kushungurudzwa, vari kurohwa zvakaomarara.
Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwaita munyika. Ukama weZimbabwe neAmerica hwoiswa patambo zvitevera mashoko enhengo yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika ari kuramba achiita manyamamire nerongo panguva iyo paine urongwa hwekuratidzira munyika uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vari kushishikana kuti zvinhu zvinogona kuipisisa zvachose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica, vaDewa Mavhinga, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiwedzera.
Kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa, vari kushungurudzwa, vari kurohwa zvakaomarara. Uwandu hwevanhu vari kupinda munyatwa iyoyi yekupambwa nekurohwa zvakaomarara vanhu wavo huri kuramba huchiwanda.
Nemusi wesvondo, imwe nhengo yeboka revechidiki mubato reMDC Alliance vatakunda madzana vanonzi vakapambwa kubva pamba pavo kumagwegwe usiku nevanhu vasingazivikanwe kuti ndovanani vakashungurudzwa ndokubva vasiyiwa musango. Mumazuva mashoma apfuura vamwe zvevanhu vasingazivikanwe kunzi ndovanani vakasvika pamba peimwe zvenhengo yeMDC Alliance vaArnold Batirai avo vanovewo kanzura weguta reulawayo vakavhundutsira mudzimai wavo. Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reulawayo vaSwithen Chirodza vazviitiko izvi pamwe nezvimwe zvakadai zvakaitika munguva pfupi yapfuura kune dzimwe nzvimbo munyika zvinoratidza kuti hurumende yeZANU-PF ishiri yagara ine muririro wayo pakumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Zviri kuitika izvi hazvitombotishamisi zvachose, ndo zvatinoziva zvakanangana ende zvichiratidza mamiriro eutongi hwavamunangagwa.
Asi mumashoko avakatura kuvatapi venhau muHarare neZuro vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati MDC Alliance ine tsika yekutaura manyepo nezvekushungurudzwa kwenhengo dzayo vachiti iyi inzira yekuda kusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZANU-PF. Murongi wemabasa musangano reCivil Society and Churches Joint Forum muzvare Abigail Mpambi vati kunyange hazvo mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka vanobvumirana nemaonero ekuti kune vari kupiwa mari kuti vasvibise zita renyika.
Tapindirwa noruoko rwakawandira mukati mekodzero dzavanhu muvarwiri vekodzero dzavanhu. Nokuda kwaizvozvo isuwo sevarwiri vakodzero dzavanhu tatoitawo nyaya isu pachedu. Ndinoona ndozvinhu zvaakuita kuti basa redu richirega kubuda kana kutariswa samatarisirwo arinofanira kunge richiitwa kana kukosheswa samakosheserwo arinofanira kunge richiitwa munyika.
Vakadzingwa muZANU-PF muboka revechidiki vaGodfrey Senengamu vaudza Studio 7 kuti iwo ndemumwe wevaimbo vene pfungwa yekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu kunyanya avo vane maonero akasiyana nezanu PF ndedze kunyepa.
Zvinoshungurudza sezviri kuitika izvozvo kuti mapurisa anobuda vachiti vanotsvaga isu, kubuda nepanews vachitaura kuti tiri vanhu vari kutsvagwa tisinai kutiza, tisinai kwataenda, vachitadza kuita izvi mukutsvaga mbavha nemakororo vari kuuraya nekuponda nyika kuburikidza nekuba. Asi tinoda kuti nose vana veZimbabwe ngatirambei tiine runyararo, asi tichibuda pachena kutaridza kuti zviri kuitika izvi umbavha ugororo huri kuitika hatitenderani nazvo.
Vatsenengamo vaJob Scala, vaPromise Mkwananzi, vaPeter Mtasa veZimbabwe Congress of Trade Unions navaObert Masaraure veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ndevamwe vevanhu vane chitsama vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe nenyaya yekuda kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu. Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika vachiti ikodzero yevanhu kuti varatidzire murunyararo. Vashorawo kwavati kusashanda zvakanaka kwemapurisa.
Izvi zviri kuitwa nehurumende zvekuti pane vanhu vavari kuti vari kutsvaga nenyaya yekuti vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana pasocial media kana kuti paine pai. Zvino zviri kuitirwa kuchikidzira vanhu kuti vanhu vasataure, vanhu vanyarare. Izvozvo zvinhu zvisiri pamutemo.
Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunare kuti hapana chakaipa pakuti mapurisa ashambadze mazita evanhu vaanoda kubvunzurudza. Hurumende iri kuti urongwa hwekuratidzira haufanirwe kuenderera mberi sezvo kuita izvi kuchigona kuisa veruzhinji panjodzi yekutapurirana utachiwana hwecoronavirus. Murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau Hope Chingono vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights akapikisa mutongo uyu nezuro mudare reHigh Court iro riri kutarisirwa kupa mutongo waro mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Bato anopikisa nemasangano akazvimiririra ari kushora bato rezanu PF nekurudziro yaro yekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadzingwe munyika, uye kukurudzira kwariri kuita kuti vatsigiri varo vaise mutemo mumaoko mavo. America nhasi yabva yadaidzawo mumiriri weZimbabwe muWashington vaAmon Mutembwa kuti vatsanangure kuti zvii zviri kuitika muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato aya anoti atora danho rekushoropodza bato rava Emerson Mnangagwa rezanu PF sezvo asiri kufara nemashoko akataurwa nevakafano bata chigaro chemutariri webato iri vaPatrick Chinamasa pamusangano wavakaita nezuro. Mumwe wavari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemusi wechishanu uhu vaRodi Takaruza vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavari kuronga hakunei neAmerica nemumiriri wayo muZimbabwe vaBrian Nichols, asi kuti veruzhinji havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino nehurumende yavaMnangagwa.
Kana tikarohwa nenzara tinomirira here kuti tiudzwe neAmerica kuti chema? Tikapiswa nomoto isusu tinofanira kuudzwa here kuti zviburei kubva pamoto neAmerica? Nzara yatinayo muno muZimbabwe, urombo hurombe watina womuno muZimbabwe zviri kubva pauri uri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuratidzira kwemusi wa31 July kuri kuda kufanira kuitika mukati meno nyika pamusoro peuri, hausi kukonzerwa nenyika dzekunze.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, avo vati zanu PF yafanana nababa vanopomera muvakidzani wayo mhosva yekusafambisa zvinhu zvakanaka pamusha payo.
Tinozviziva mashoko ekukurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka, murunyararo ari kuitwa nenyika dzakawanda. Vana South Africa munoziva mapati akawanda muno muAfrica chaimo chaimo vari kutsoropodza zviri kuitwa nezanu PF zvokuponda vana vayo, vari kutsoropodza zviri kuitwa nezanu PF zvokumbunyikidza nekupamba vanhu nekuisa vanhu mukondisheni isiyo, vamwe vachirepwa, vamwe vachidi, vachisungwa zvisiri pamutemo zviri kungoitika muno munyika yeZimbabwe. Zimbabwe. So aisi Amerika ye gairi kutsoropodza kuita kwakadai. Inyika dzakawanda kusanganisira ipo pedu pa South Africa maneba zedu vari kutaurawo nenyaya idzodzo. Vanhu vakava vazhinji vane chokuita nezvekodzero dzevanhu nevamwe vasinei nezvekuita nezvekodzero dzevanhu asi vane shungu dzokuti vanhu vagare zvakanaka. Muri kuona izvino vemadzichechi vari kutaura.
Asi mutungamiriri webato reLabor Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vakurudzira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti vatsvage munhu anotsiva vaNicole. Vatakaruza vati vaMnangagwa vakatevedzera kurudziro yebato ravo yekuti vadzinge vaNicole muZimbabwe zvichaita kuti hukama pakati peZimbabwe neAmerica huwedzere kushata.
VaSB Moyo vari kuedza zvikuru pasi peurongwa weengagement and re-engagement nenyika dzakaita sana United States of America, nyika dzakaita sana Canada, nyika dzakaita sana England, nyika dzakaita sana Australia. Asi kune mumwezve ari kuuya achidira jecha pazvinhu zvakadaro. Zvinoratidza kuti hurumende yava muNangagwa ine vanhu vari kuirwisa, asi vanhu vacho varipo padyo navo iva muNangagwa vacho ivavo.
Hatina kukwanisa kutaura navaNicholas pamwe nemuzinda weAmerica kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi muzinda weAmerica uyu wakaburitsa mashoko paTwitter mazuva mashoma adarika uchiti kushevedzera kuratidzira murunyararo kana kuve nechekuita nekuratidzira murunyararo zvinhu zvinokoshesa kodzero dzevanhu sematarirwa dzakaitwa mubumbiro remuteme yenyika. Muzinda uyu wakabudawo pachena uchiti haunei neurongwa hwekuratidzira kuri kuda kuitwa muZimbabwe, asi kuti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza mitemo yayo sezvinodiwa nemubumbiro remuteme yenyika. Zvichakadai, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvinoitika muAfrica muhurumende yeAmerica, Vatabo Nagi, vaburitsa mashoko padande mutande ravo reTwitter, vachiti kunyange hurumende yeAmerica isingakahadzike nemashoko avachina masa, America inoona sekuti zvakaitwa izvi kudenha kukuru. Vanagi vati hurumende yavo yashevedza mumiriri weZimbabwe kuAmerica, vaAmon Mutembwa, kuti vazotsanangura mashoko avachina masa aya. Hurumende yeZimbabwe yakambonetsana zvakare nevaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaChristopher Dell navaJames McGee, avo vaipomerwa mhosva imwe cheteyo seyave kupomerwa vaNichols. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku, avo vanoshanda nesangano replatform for youth development in Zimbabwe, vati ZANU PF inoisa America pasiripo, vachitiwo vamiriri vedzimwe nyika havafanire kuudzwa mashoko akaita seakataurwa na vachina masa, vachiti vanochengetedzwa nechibvumirano cheVienna Convention.
Zvakutaridza kuti ukama hweZimbabwe neAmerica hunoda kuti hugarirwe pasi, sekuti manzwi aakushandiswa navachina masa aya manzwi akadzika zvakanyanya. Asi tichiziva kuti hazvingaite kuti Zimbabwe igare isina ushamwari nedzimwewo nyika, kusanganisa ushamwari neAmerica. Kuti America tikatarisawo mune nyaya dzedu dzekupfumi muZimbabwe, tine zvakawanda zvatiri kuchengetedzwa kana zvatiri kupiwawo neAmerica nekuda kwehukama ihwohwo, hwekutiwo pane zvavanowanawo vekuAmerica muZimbabwe pane zvatinowanawo isu muZimbabwenzi kubva kuAmerica. Saka hukama hwatinofanira kuhumbiridza.
Vachina masa vati tigovafonera, asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vati vanomira nemashoko akataurwa navachina masa.
Hatingaite nyika inodyira tsvina yevanhu kunyara, hatiitiswe izvozvo. Kana mutungamiriri wenyika achiti re-engagement ngatiyananei, hazvirevi kuti ivo ipwere kuAmerica, zvirevi kuti Zimbabwe ipwere yeAmerica. Handizvo zvazvinoreva izvozvo. Mashoko omutungamiri wenyika ekuti ngatiyananei, ngatishandei tose kuitira kuti tive nerunyararo pasirosi nemunyika. Ivo vaNichols kana vakataka kuita mabasa erima masikati vakafana kutsiurwa, ende ngavazvizive kuti hurumende yeZimbabwe uye nyika yeZimbabwe nevana vemuZimbabwe havasi provinsi kana chitsuwa cheAmerica, inyika yakazvimirira yoga ine utungamiriri hwayo. Ngavasiye izvozvo zvekufanda mhiri zhonga nekukoordinata mhiri zhonga nekukoordinata kurwisana kwevana vemuZimbabwe nekukoordinata kuda kubviswa kwehurumende yenyika yedu. Hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauri weboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma anoti pane nhengo dzebato ravo nhatu dzinoti vaEmmanuel Mukwemu, Muzvare Petronella Mapaire navaTrinos Hove dzakasungwa usiku hwaNezuro dzichinzi dzanga dzichikurudzira kuti veruzhinji varatidzire nechishanu. Mutauriri wemapurisa vapo Nyati vati vanga vasati kuti vaziviswa nezvekusungwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo upfumi hweThailand huri kutatarika zvichitevera kuvhiringidzwa kwawakaitwa neCovid-19, vanopikisa hurumende vatanga zvakare kuratidzira munyika yose. Vari kuratidzira ava vari kuda kuti bumbiro remitemo yenyika rivandudzwe, uye kuti paramende imiswe kushanda, uye kuti hurumende isambunyikidze vanopikisa. Vashandi vezveutano muCameroon vari kurangarira zuva ranhasi reWorld Hepatitis Day senzira yekuti veruzhinji vazive nezveutachiona uhu, uhwo hunokonzera kuzvimba kwechiropa uye kuuraya vanhu 300 pazuva mudunhu reSub-Saharan Africa. Kunyangwe hazvo hurumende yakavimbisa kupa vemabhizimisi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars muna chivabvu, uye kupawo vemabhizimisi madiki neari pakati nepakati mari inosvika mamiriyoni 500 emunyika kana kuti 500 million yekubatsirika munguva ino apo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus. Izvi zviri kunonoka kuitwa zvopa dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi kuti dziti zvichanetsa kumutsiridza upfumi hweZimbabwe uyo wagara uchitatarika. Asi vachiparura urongwa hwavo webhajeti mavhiki mashoma apfuura, kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vanotarisira kuti homwe iyi inova chikwereti chichapuwa vemabhizimisi ichabatsira kumutsiridza upfumi hwenyika, uhwo vakati vari kutarisira kuti huchaderera nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% gore rino. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Israel Murefu, vanoti zviri kutora nguva kuti vemabhizimisi vawane mari iyi.
Panyaya ye 18 billion stimulus package, isu semabhizinesi hatisataona vanhu vati vapiwa mari yacho. Saka pari zvino hatigone kukomenda kuti zvakamira sei, asi tinodaira kuti gadziriro yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yacho vanhu vemabhizimisi iri kuitwa. Tinodaira kuti munguva pfupi iri kutevera vanhu vanenge vakwanisa kuwana mari yacho, asi pari zvino hatisataziva.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vanotiwo nhengo dzavo zhinji hadzisati dzawana mari kubva kuhurumende.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga hurongwa hwelockdown, hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame, vachiti vari kutargeta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi, vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuvimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende. Saka chokwadi chiri kune chekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti mari yacho ishomawo pane iri kudiwa kumutsiridza mabhizimisi.
Chekutanga ndechekuti 18 billion Zimbabwean dollars haisiri mari yakakwana yakawanda ingabatsira makambani kuti vakwanise kubuda mudambudziko recovid 19. Tikaikonverta kuti iende kuma US dollars, 18 billion Zimbabwean dollars yakangofanana ne 180 million US dollars. Tichitaura nevamabhizimisi nevanomirira mabhizimisi, tiri kunzwa kuti kuri kubiwa about 5 billion US dollars kuti batsire mabhizinesi edu kuti vakwanise kudzoka back to business. Saka mari yacho ishoma, asi chiri kukatyamadza nechekuti kunyange zvazvo iri shoma, kubva payakaparurwa mari iyoyo vemabhizinesi havasati vaiona.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotenderanawo nemaonero aya.
Marevenue ehurumende aafectwa zvakare, especially nemalockdown necovid-19 iyoyi in general. Saka kunonoka kudistributwa kwemari kuri kukonzeswa nekuti hurumende haitorina mari.
Gurukota rinoona nezvemaindustry, Dr. Sekai Nzenza, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza umbowo uzere nezvenyaya iyi vasati vatipa minduro. Masangano anorwira kutero dzevanhu munyika ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana, kwete kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemapurisa pamwe chete nemauto. Vhiki rapfuura, sangano reUnited Nations rakaburitsa gwaro richizivisa hurumende yeZimbabwe kuti harisi kufara nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusungwa kwavahopo chingono pamwe navaJacob Ngarivhume. Mike Hove weStudio 7 abata nengo yesangano reZim Rights muzvare Rwadzano Makumbe kuti tinzwe zviri kuitika.
Hurumende yedu iri kuzama asi havasi kunyatsonatsiridza mukuremekedza marights evanhu. Tichitarisa pane zviri kuitika munyika yedu, vanhu vagara vanga vaine zvichemo. Ukataura nevanhu pakatanga coronavirus, vamwe vaisatoziva kuti chii, vamwe vaisatonzwisisa kuti chii chiri kumboitika. Tazoona kuti makesi zevanhu vari kurwara kunyange kumamisha ari kuita achiwedzera nepamusana pekuti vanhu vakanga vasina ruzivo. Iyi inoenderana neright to information. Government could have done better in terms of being able to include people and also raise that awareness in our communities. Takuona kuti pane zviri kuita kunge zviri kuwedzera mukuedza kuti mutemo weCOVID-19 uteedze kurisa kushandisa violence kuti vanhu vava vateedzere mutemo weyi. Hatifunge kuti ndo nzira yachona.
Takaona sangano reUnited Nations vachiburitsa report vachiti ivo sesangano vari kutya vachinzwa zviri kubuda munyika, vanhu vachiti aiwa kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa, kodzero dzavo dzokunobuda neuwandu hwavo vachindoratidzira hanza havasi kubvumidzwa. Hurumende iri kushandisa nyaya iyi yeCOVID-19 sesangano muri kuzvionawo sei?
Nyika dzose pasi rose vari kuedza kutsvaga nzira dzekuti vanga address sei COVID-19. Report yakaburitswa neUN inoratidza kuti zveni aiwa zvinhu zvinokwanisa kuitwa nenzira yakasiyana. Tikatarisa mararamiro ari kuita vanhu munyika, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. UN yakaoneredza kuti zvoni mamezvesu ari kuiswa nehurumende anofanirwa kuinforcewa nenzira yekuti haasi too restrictive but anotaridza kuratidza kuremekedza vanhu vese munyika.
Tichitarisa zviri kubudiswa neUN tikuona vari kusaita zviri kuitika kuna vahopo chingono navaJacob Ngarivhume vachinzi aiwa kusunga kwavo kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, asi hurumende iri kuti kwete vane umbowo huri kuratidza kuti vaNgarivhume pamwe chete navachingono vari kukurudzira vanhu kuti vapidigure hurumende yavamunangagwa. Muri kuzvitambirawo sei zvese izvi?
Tichida kutarisa kuti mamezures aiiswa under malockdown regulations ari kumita here zviri kutaurwa nevanhu in terms of them being used or being abused to manipulate the system such that people cannot go out and protest. This might be true, this may not be true. The right to protest is protected constitutionally. Vanhu kuenda kunoratidzira ikodzero yavo. Vanhu vachida kunoratidzira ngavanoratidzira. Chakakosha kunge uine understanding yekuti chii chaunofanirwa kuita kuti uzvichengetedze, kuti uchengetedze munhu ari padyo newe, kuti uchengetedze mhuri yako kuti isazopedzisira yakurwara nekorona.
Avo ndimuzvare Rwadzano Makumbe nengo yesangano reZim Rights vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya magadi kuwaruta ni mfundisi mwe kuno ku South Africa. Ya ndoda kutora maringe ne denda re coronavirus iri muno mu South Africa. Zvichiwa South Africa inamba iri kukwira zvikuru kwazvo. Toverengwa pasi rose. Ya kuda kutona naira pa number 5 nokuti kana tichiona vanhu vakusvika ma 452,000 vava nechirwere ichi, tichiona vashaya vakusvika ma 7,000, tichiona ma new cases achisika kuma 7,000 mazuva pfuura imbuti kusvika kana mu13 kana chirwere chiri kukura zvo chose. Saka zvino vana vamwari zvinoda kungoti rambe chingokumbira Mwari kudenga chinamata, uye futi kuti vanhu vezimbabwe zvezvikuru nokuti nhamo nematambudziko zviri mukati menyika yezimbabwe. Apa kune korona, apa zvakagara kune mukomo wekorona uriko wenhamo nenzara nematambudziko, vanhu vashanda vasina mukoro. Saka zvimwe zvimwe zvinhu zvinotambudza mukati menyika yekwedu yezimbabwe izvozvo. Saka zvegore rino zvakaoma, vana vashe ngatirambei tichingokumbira kuna Mwari nokuti Jehovha ndiye murapi mukuru. Tinoziva kare nekare kwaisimboya matenda akawanda, aisiparadza vanhu vakawanda, aisora vanhu vazhinji, asi vanhu vekare vaidzoka pana Jehovha. Mwari vaitsaya nokubatana vachikumbira Mwari, Mwari udenga achitaura navo. Saka nesuwo tofanira kuti tiite saizvozvo mukati menguva ino, nokuti kuchema kwedu nokuchemedzana kwedu nezvekuda kwedenda recoronavirus apa zvenezvi kunyika yekwedu yezimbabwe, vanhu vatambudzika, vanozama kuda kuratidzira musi wa31 iri nzira yekuti pamwe shanduko ingavapo. Chero zvazvo shanduko ichitadza kuvapo nenyaya yekushandura ratidzira, asi vakungoda kuti ngatirambei tichinyengetera kuna Mwari chokudenga akatarisa nyika yezimbabwe angaisi yakadero. Saka naizvo tova kukumbira vana vamwari kudai tikaramba tichingonyengetera nokubatana pamberi penyika yezimbabwe, Jehovha udenga anotibatsira, uye futi nedenda recoronavirus futi rinopera. Kana murenga vapindira tichingoti aleluya, amen.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki The Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kilohertz. Manheru ega ega nenguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mahofisi akawanda ovharwa muguta reHarare zvichitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere checovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukama hweZimbabwe neAmerica hoiswa patambo zvichitevera mashoko enhengo yeZANU PF vaPatrick Chinamasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakubulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulezi kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu
sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16.6 million
uma sikhuluma ngamazi angelayo inhlonipho uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe loku kuyase keeper isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo
uZulu weZimbabwe wethu swe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu mhlaka 31 Ntulikazi abeMDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga leli bandla ngamapolisa kuveza sowala ukubana akula nkululeko elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu 542 labulala abangamashumi amathathu lasithupha 36 kuthi nani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,770 emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyagalolunye 859,237 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathoba minwe mbili 18,160 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ayedlula ezinhlanu 506,534 kubika abenhlanganiso ye-African Union emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16,688,264 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 657,462 abasindekileli gciwane beyizigidi ezedlula ezilishumi 10,272,389 kubika abenhlanganiso eye World Domita. Kuthi izakhamizi zakobulawayo zithi zikhathazekile kakhulu ngesiqubu sokumemetheka kwe-coronavirus kulelo dolobho. Ngesonto, uhulumende wazise ukubana leli gciwane libhahe kakhulu emzini enjenge-Country Park, eMagwegwe West, Nkulumane kanye lasemganwini. Okwamanje kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 asebetholakale bele COVID-19 kobulawayo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lentathelo yezindaba yakobulawayo uNkosikhona Dibiti owasungula umsakazo webulenjini owe-Community Podium TV olulenhlelo zokufundisa uZulu nge-COVID-19.
Kobulawayo kungathi kunzima lapho masikhangela i-provincial task force ye-COVID-19 iqambe izindawo ezingu-4 kuthiwa ngama-hotspots. Abantu bakobulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama-hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu lokuncediswa kwabantu ukuthi bebone ukuthi bayayisolethwa besizekale njalo nge-testing.
Sike saxoxa labantu abahlala kobulawayo basitshela ukuthi babekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi kuleso sikhathi abantu abahlala emalokitshini babengahloniphi imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane okugoqela ukugqoka ama-mask, ukuhlonipha umthetho we-social distancing lokunye okufanayo. Kukhona osokutshintshile na?
Bengikhuluma lomhlali we-Country Park sithi
namuhla singathi it's business as usual. Abantu bazithengisela emsikeni, bazigadela amabhasike ezupko, bazihambela emavinkilini, benza yonke into nje kungana kuchiwo ngolutho. Lokho kutshengisa ukuthi khona izakhamizi i-information le esingathi ingabi ikhitshwe nguhulumende zikayitholisisi kuhle, njalo abantu abakatshengiseli ukwethuka kakhulu ukuthi i-hotspot kumbe kwini, awukafiki kuhle kumbe awukazwisiseki kuhle. Ngombono wami bembona ngani uhulumende bekumele yenze esingathi i-follow up ukuthi azise izakhamizi ukuthi ncasi sithi indawo ye-hotspot kutshoni, njalo abantu kumele beziphathe njani kusiya phambili. Sesizwe izinto eziningi ukuthi khona abantu kumele sigqoke amamaski, sigeze izandla, siyenze i-social distancing. But iningi labantu labe likhuluma ngokuthi nca sisiya emathawuni lapha, siya layini emabhenki, amalayini emabhenki made, lasemabhasini kuyafana ngokunjalo. So ukuthi sithi indawo lezi ngama-hotspot kusuka kube nzima ngoba abantu abaningi ngabantu abavuka ekuseni besiye emsebenzini, abaye besemabhizinisini abo, besebenzisa yona le public transport, belayine izimali emabhenki, bethenga kuma-supermarkets, belayini izinto ezinjengazona lezo.
DBDC yezwa ingcwethi kwezempilakahle sithi umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo ngase-Country Park, eMagogwe West kanye laseNkulumane. Abahlali balezo ndawo balalo ulwazi oluthile nalo ukuthi sokumele baziphathe njani njengoba sebehlala endaweni lapho okumemetheka khona lo mkhuhlane.
Ezakhamizi ikakhulu kulezi ndawo ezithiwa ngama-hotspot, umkhuhlane ziyawakwazi ukuthi ukhona, kodwa ukuthi ncase sithi hotspot kusuka kwethuse kakhulu, kodwa information yakhona ayikafiki kuhle ezakhamizini ukuthi uma kuthiwa kuyi-hotspot kumele kwenzakaleni, bazathestwa ngobuningi kuzathiwani njalo. Uhulumende bengakhulumanga ukuthi ncase sithi ngama-hotspot e-Country Park kungabe kulabangaki, emagwegwe kungabe kulabantu abangaki ababanjwe belo mkhuhlane lo we-coronavirus, njalo ba-isolate ngaphi kulo nhlelo yini eze-contact tracing, izinto ezinjengazona lezo bezingancedisa kakhulu especially ezakhamizini ukuthi sibe lama-localized interventions awe-coronavirus ukuthi izakhamizi zincediseke. Izakhamizi esikhulume lazo azitshengiseli ukuthi kungabe kusitshoni ukuthi i-hotspot, ngoba besithi thina sikaboni umuntu obuye wazositesta. Thina sithini ngoba sizama ukudinga impilo, sizama ukuthengisa, sithole imali, sithole ukudla. Abantu begada lawa amabhasi athola to full capacity. So yiyo ama-discussions, inkulumo ezikhona phakathi kwezakhamizi zakoBulawayo.
Unkosi Khona Dibiti yintatheli zindaba eyasungula umsakazi webulenjini owe-Community Podium TV. Ubexoxa lapho-ke lo Mike Webe we-Studio 7 ecengweni ekoBulawayo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe abamabandla aphikisayo lozulu wejikelele weZimbabwe bathi bethuswe kakhulu ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa, isikhulumeli seZANU PF, othi amalunga ebandla lakhe akasoze agoqe izandla kudalwa umonakalo elizweni, esithi ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu uzabhaxawulwa kakubi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukuba laba abazaphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bazafica imbila zithutha ngoba abasekeli bebandla lakhe labo bazabe bekhona ezitaladeni belondoloza iziqondo ze-lockdown. UChinamasa uthi laba abafuna ukutshengisela bajonge ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni, ngakho-ke abasekeli beZANU PF bazasebenzisa loba yiphi indlela ukuvimba abasekeli bamabandla aphikisayo anjenge-MDC Alliance, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition labe-Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU abasetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi bazaxotsha ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Unobhala jikelele womanyano wamabandla ezinkonzo owe-Zimbabwe Council of Churches ZCC uReverend Kenneth Mtata uthi kuyethusa okukhulunywa yiZANU PF.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyase keeper isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo. So kwethusa uma amazwi ephuma kulabo abangabaholi belizwe bekhuluma ngamazwi anjalo. So siyakhola ukuthi umongameli welizwe kumbe uhulumende uzozidistensa kulawo mazwi.
Uqhubeke ethi kuyadanisa ukuba uChinamasa ulwisa ummeli weMelika kuleli umnumzana Brian Nichols esithi lokhu kwenza imizamo yokukhumisana umlotha phakathi kwele Zimbabwe leMelika ibe nzima. Okugcizelwe ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu yena othi kucakathekile ukuthi iZANU-PF njengebandla elibusayo lilungise okuhlupha abantu ingasebenzisi udlakela.
Okumele sikutsho kugovernment yeZimbabwe ikakhulu iZANU-PF ukuthi udlame aluncedi njalo aluwakhe umuzi. Uqathekileyo ukuthi belalele isikhalazo sabantu bekwazi injongo ukuthi kungani abantu befuna ukutshengisela belungise lezo sikhalazo kulokuthi betshone begijimisana labantu ngoba kusoze kubancede. Kungabathengela nje isikhathi sokuthi donse nje okwesikhashana bekhona kodwa ekugcineni abantu bazonqoba.
Isikhulumeli sababalisi bemaphandleni umnumzana Nation Mudzitirwa uthi okutshiwo nguChinamasa kulakho ukufaka abantu beZimbabwe ulaka lumangalisayo.
Lokho okutshiwo nguChinamasa ukuthi abantu ebetshengisela mhlaka 31 bazatshayiwa highest degree yeconfusion, highest degree yobugebenga, highest degree yomuntu ukhanya ufuna ukuprotecta icorruption. Ngoba ama-citizens eZimbabwe are united ukuthi mhlaka 31 bayafuna ukutshengisela peacefully befighter i-corruption njengama-citizens, not local ama-partisan politics okuchiwe nguChinamasa. Ufuna ukuzama uku-incite ama-citizens ukuthi ama-citizens achayane kuchithike igazi kube le-civil war.
Kodwa incinci kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kulilungelo likaZulu ukutshengisela.
Lokhu kuyasidanisa kakhulu, kodwa nje nxa isitsho njalo ngiyakhe yasimangalisa kakhulu ukuthi njengomuntu ku-government nxa besithi bangama-overt abatwela abantu ukuthi bebe lamalungelo okutshengisela, kodwa lamhlanje nxa sebeyibo abanthi hayi abantu abazaphuma phandle bazabachaya. Khonokho yikho sikunanzelelayo ukuthi yikho uku-inciter i-violence. Mna engikutsho kubalandeli beZANU-PF laba abangabayanga abadubekayo njengathi ukuthi hayi kina madoda lingakulaleli lokho okuthiwo nguChinamasa. Ekelani uChinamasa okunguye ophiwayo ama-implements e-half a million every 5 years kuwe nguye olwayo. Thina sonke sihawulayo sibuyeni sibambanani izandla sitshengiseleni silwe loku le-corruption ekhona elizweni laseZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma nommeli weMelika eZimbabwe ukuze sizwe icele lakhe ngalolu daba, kodwa uhulumende weMelika ubikwa esebize ummeli weZimbabwe eWashington ukuthi azechathisa ngamazwi kaChinamasa la. Ngeviki edluleyo amapholisa awophe intatheli izindaba uhophe uChingono lomkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe besethisa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende ngokutshoshozela abantu ukuba batshengisele ekupheleni kukantulikazi. Izolo amapholisa akhiphe amabizo afana lomnumzana Job Scala, Gift Osalo Siziba, Obert Masaraure, u-Alan Moyo okhokhela izifundi zezinasu, Janford Ngaziwore labanye esithi kumele baye emapholiseni bayebuzisiswa ngokutshengisela lokhu. Uhulumende uthi ukutshengisela lokhu yindlela esetshenziswa ngamazwe athuthukileyo afana naboBrithani, iMelika namanye emizameni yokukhipha uhulumende owakhethwa ngabantu. Kodwa ababandla aphikisayo loZulu jikelele uthi ukutshengisela lokhu kujonge ukuveza ukukhulona kwabantu ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangela inkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende weMelika namhlanje ubize ummeli weZimbabwe eWashington DC umnumzana Amon Mutembwa kulandela ukuthukwa kommeli walelo lizwe eHarare uAmbassador Brian Nichols. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa esithi uNichols uyisidlova esiphehla udlakela eZimbabwe. UChinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukubana uAmbassador Nichols usebenza lebandla leMDC Alliance lezinye izitha zeZimbabwe emizameni yokugenqola uhulumende weZANU-PF ngohlelo lokutshengisela lukamhla ka-31 Ntulikazi. Uthi njalo balakho ukuxotsha u-Ambassador Nichols. Unobhala ubona ngobudlelwane beMelika lamazwe awezwekazi le-Afrika umnumzana Thibonaki usole amazwi kaChinamasa enkundleni yeTwitter esithi lanxa engabamangalisi bakwamukeli ukuthukwa kukaNikos. Ngokunjalo uthe sebebize umeli weZimbabwe eMelika ukubana azochazisa okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumende weMelika wenze lokho kuvunyelwe ngumthetho womhlaba. Nxa ngabe ulensolo ngokuziphatha kwalo omele uhulumende welinye ilizwe kuleyo ndawo, kumbe ulensolo ngendlela uhulumende lapho la okuvela khona uambassador endlela aziphethe ngakhona, uyambiza uzokhuluma laye liqondene ngqo. Uyabizelwa kuForeign Affairs Office ethile eyiwe ekhangele khona lokho, kumba hlangane lomini okhangele ngezangaphandle, bakhulume baxoxisane kube lensolo zethulwe insolo. Akwenziwa lokuyana okwenziwe nguthina masu ukuthi uhambe nje uye eZANU PF office ubusukhuluma uhlamba lazi wenze lokuyana uzinqunulile wanqunula iZANU PF evele ihlala inqunu. Wenza abantu bayangeka abeZimbabwe abakhangelela ukuthi kukhulunyiswane kahle lamanye amazwe.
Elemelika leZimbabwe siyakwazi ukuthi ebezama mpela ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwawo osobulesikhathi eside bungahambi kuhle. Ubona isehlakalo lesi sichiya ubudlelwano lobu ubumi ngapi phakathi kwamazwe omabili?
Ngemva kwesehlakalo lesi kuyacaca ukuthi ngeke ubudlelwane busasebenza ngendlela okade bukhandelwe ngayo ukuthi buzavuka buphile busiza abantu beZimbabwe. Ngemva kokuhlanjalazwa, ngemva kokuziveza ukuthi kaso uhulumende ohloniphayo, ohlonipha abanye abantu, ohlonipha amanye amazwe, kuyacaca ukuthi umhlaba kawusoze ukwamukele lokho, iMelika ayisoze ukwamukele lokho. Asingakhohlwa ke futhi ukuthi kungabuya kuvuseleleke indlela zokuvusa ubudlelwane. Kodwa ke vele lokho kwehlula kwasekuqaleni zisuka nje ababekhangelela ukuthi umgabe njengoba sehambile kuza kungena ozaziphatha ngendlela efaneleyo, kwase kwacaca kwehlula zisuka ngo-2018. Ngakho ke kwasezwe kuba mangalisa beMelika ukukhona lokho kwenzakeleyo, kuzafakaza lokho vele kwakulindelekile ukuthi izanu lokhu izanu abaphathi izanu lokho engabaphethi izanu imkhuba iyafana, akula nguquko.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho ke limuzwe exoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Angwana ngoba umakhala ekhukhwini wakhe ubengangeni. Abe-MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapholisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyati wazise izolo ukubana badinga amalunga e-MDC Alliance agoqela uMnumzana Job Sikala, Obey Sithole, Makomborero Harizivishe, Godfrey Kurawone, Danford Gansiwore, umkhokheli wenhlanganiso yetha Jamokas uPromise Mkhwananzi labanye. Abantu laba badingelwa umlando wokushoshozela uZulu ukubana atshengisele mhlaka 31 Ntulikazi. Kodwa umgcini sihlalo we-MDC Alliance eMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Spanda uthi akula muntu omele abotshelwe ukukhuthaza uZulu ukubana atshengisele ngokuthula ngoba leli lilungelo lomuntu wonke elimunyethwe layisisekelo sombuso.
Laba bantu kabayenzanga lutho. Icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseparliament, ibandla elibusa ama councils, kanti ipolitiki ayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa ebuza izinto ezifana lokuthi babuswa njani, ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli sezano uMnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana vethe bahlaselwa ngabasekeli benu mhlaka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa uduba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani yinto yezanu against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MTC Alliance. Abantu bamanyene nkomo ngendlela emangalisayo ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi sifuna kube lemsebenzi, sifuna kube lezibhedlela, akasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene ngakula kuthiwa lo ngowezanu, lo ngowendu kumbe ngowayiphi party. Akakakunanzelela uthina masa ukuthi khona ngaphakathi na kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kabadli.
Umnumzana Prince Dubiko Sibanda, umgcini sihlalo we MDC Alliance eMathabeleland North, ubexoxa icingo lelontungameli inkomo we Studio 7 ekubulawayo. Kunjalo nje umeli wekhwekhwe edalela eParliament njalo obelilunga le National Patriotic Front, umnumzana Masango Blackman Matambanadzo kasekho. UMatambanadzo ubikwa ebhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Yebo yebo yebo, tsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe lockdown. Mthokozo muhle, lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo 8 ntambama. Lilami u Mike Hobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkokheli yenhlanganiso ye-ECOWAS elamalunga amazwe alitshumi lanhlanu isikhuthaze ukuthi ilizwe lemali libumbe uhulumende womanyano njalo kuqhutshwe olunye ukhetho kulandela olunempumela ephikiswa ngabanye. Umbiko owethulwa intatheli zindaba zikahulumende we-North Korea zithi umkhokheli walelo lizwe, uKim Jong-un, uthi izikhali ze-nuclear weapons elizweni lakhe ngezomvikela njalo uzithembile ekwenqabeleni impi yesibili ye-Korea, i-Second Korean War. Umzimba womufi owayelilunga ledalela iCongress eMelika njalo elwela ilungelo labensundu, umnumzana John Lewis, obhubhe ngeviki edluleyo ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane, ulokhu elalisiwe eCapitol esigodlweni seMelika eWashington DC lapho abantu abamvalelisa khona ukusukela izolo.
Amankampani amaningi aweZimbabwe asevalwa budumudumu kulezi nsuku ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzekala ngesikhathi umnotho welizwe lawo uqhubeka ubhidlika njalo abantu abaningi bekhala ngobuzima bempilo besithi ngabe uhulumende uyabaphathisa ngokudla lezinye indingeko. Untungameli inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuphazamisa kakhulu umnotho welizwe wona ovele uziqhulela. Amankampani alengatsha ezivaliweyo agoqela i-Econet, i-OK, Pick n Pay, NASA lamanye. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Esikwaziyo ukuthi ama companies amaningi ebeguqa ngamadolo njalo i-disruption enjengale ukuthi bayavala njengoba isebenzi asakwazi ukuthi zibuye emsebenzini kuzaba ludubo sibili.
Ukuvalwa kwamankampani la kuza ngesikhathi uZulu laye ekhala ngokoma kwempilo. Abantu abanengi abasasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba uhlelo lokuphathisa abantu abazisebenzayo loZulu jikelele ngemali yokuthenga ukudla, iningi lithi alikayiboni limali. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abantu abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Imali ayikabi khona, ayikabuyi, abantu baloko belindile ngedani sokuthi uhulumende wayethena within a month siqala wayeze wathena kusiyafika u30 April sibili nxa ngikhumbula kahle. Imali yabe sibuyile, ayizange ibuye. Okwenzakalayo kuphela ukuthi amabizo sasiwahambisile ke aphenduka kulabantu asebebhalisiwe kungxenye yabantu abazathola leyo mali. Kasothi abantu ke bayethatha ama sim cards rather laphana emhlahlandlela okuyokhola pho ukuzangena khona imali. Ngokwazi kwethu namhlanje ngoJulayi sesiyaphela imali leyo akasiyasikayibona.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, yena othi uzulu laye uthwele nzima.
Isimo sibi ebantwini abaningi kakhulu abasedolobheni lasemakhaya. Indlala ingenile njengalokhu bengasebenzi, kuvaliwe izinto zonke amabhizinisi lamafactory evaliwe ngobuningi bawo. Kanti ke lamankampani athwele nzima nxa abantu bevalelwe ezindlini kabekho abantu abathengayo, baba balutshwane abaletha imali enkampanini. Ngokunjalo amankampani kukhangelela ukuthi angancine edilikile engavukanga vele. Kanti ke labantu zabulaya indlala baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Lanxa inengi lisithi aliluboni uncedo oluvela kuhulumende, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba kunsukwana ezedluleyo ukuthi banengi asebelutholile lolu ncedo. Idola leZimbabwe lona liqhubeke ligugudeka namuhla nxa liqathaniswa lelemelika, njalo lilahlekelwe imiklomelo emithathu. Emkambo semthethweni idola lemelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angu-76 kumbe i-1:76. Ngeviki edluleyo beliku-1:72. Ukuchera uthi umnotho ungaqhubeka uhamba ngonyawo lolu kusiyafika ekupheleni komnyaka, umumo uyabe usumubi ngokuphindiweyo.
Nxa i-economy ingaqhubeka kanje, ngibona njengani siyaba sesifika kuba ngaleliyana ele hyperinflation. Ngoba khathesi into zinzima, sibe le economy ayisebenzi, njalo i-corona le kukhanya njengani izabalathe okwesikhathi esinde kakhulu.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kweleBotswana bayalila ngemva kokubhubha komdlali obedabuka eZimbabwe obelodumo edlalela kulelo lizwe, umgcini Sibanda ofele eZimbabwe. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Onguye wamletha kweleBotswana umnumzana Mona Khotla Mojaki uthi umdlalo webhola ulahlekelwe ngokutshona kukaSibanda.
I'm very saddened by the passing away of the player, honestly speaking.
Ngilokudana kakhulu ngokudlula kukamgcini. Yimi engamletha kweleBotswana ngiphathiswa nguMandla Mpofu, owabona ukuthi kuyadingeka ukuthi sibe lomdlali oqinileyo esiswini senkundla. Ufike emncane kodwa wakhula emehlweni ethu.
He came as a boy, left the club as a man.
USibanda obe eleminyaka engamachumi amathathu lantathu ufike kweleBotswana ngomnyaka ka-2012 esuka kuqembu leRail Stars. Udlalele amaqembu ambalwa kweleBotswana ugoqela iFC Satmos, iOrapa United, iBTF 11 kanye leSecurity Systems ngaphambi kokuba abuyele ekhaya nyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Isikhathi sethu asavumi bakwethu, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Uzulu weZimbabwe wethuswa yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothi angene ezitaladeni atshengisele ngolwesihlanu. Abe-MDC Alliance bathi kuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapolisa kuveza sobala ukubana akulankululeko elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.